Musi wa 24 chikumi, hurumende yakazivisa kuti mari yemuZimbabwe yema RTGS dollars ndiyo chete inenge yave kushandiswa munyika, kwete basikiti remari dzose kusanganisira marand, pula nemadhora ekuAmerica. Izvi zvakatevera danho rainge ratorwa musi wa 22 kukadzi rekubatanidza mari dzose dzemunyika kusanganisira RTGS nemabond kuumba mari inonzi RTGS dollars, asi zvekuda kudzosa dhora remunyika zvinenge zviri kurovera pamudhuri. Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari mukuru wesangano reLabour and Economic Development Research Institute of Zimbabwe, Dr. Godfrey Kanyenze, vanoti izvi hazvishamise sezvo zvakamboitika kare.
Zviri kuitika izvi zvakatomboitika 2007, 2008, pakakoranga kutanga kukwira mitengo yezvinhu, haisi hurumende yakatanga kushandisa mari yokunze kwenyika. Vanhu ndivo vakatanga kuramba mari yemunomo, vachiti hava mari yemuno haichagoni kushanda basa remari rokuchengetedza huremu hwezvinhu.
Mutungamiri weConfederation of Zimbabwe Retailers vaDenford Mutashu vatenda kuti vemabhizimisi vari kuramba kutambira mari dzemaRTGS.
Vakati vari kuchiwo vakaramba vachitambira mari yemumhepo iyi, kunyanyanyanya maRTGS kana mobile money yemumafoni, vari kuti zviri kuzovaremera pavanoenda kuzonoorder. Mukatarisa kune nzvimbo yemabhizimisi vari kunzvimbo dzakafanana naBulawayo, vari kunyanya kumhanyira masouth african rand, uye kuna naPlumtree uko nedzimwe nzvimbo dzeBulawayo vari kunyanya kumhanyirawo maBotswana pula, uyewo vari kune dzimwe nzvimbo kwakafanana nekuna naHarare neMutare. Takaona kuti vamwe vari kutoda mayusa.
Kunyange hazvo hurumende yakamboti munhu wese ashandise mari yemaRTGS iyi, yakazochinja yave kubvumidza vamwe vemahotera, vemigodhi nevamwe kubhadharisa vanhu nemari yekuAmerica. Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vaVictor Boroma vati hurumende yakakurumidza kudzosa dhora remunyika isina kugadzirisa zvinodiwa.
Zvinhu zvinoda kugadziriswa zvakati wandei. Chimwe chekutanga ndechekuti iyo pachayo mukati memari dzainoshandisa inonzi pachirungu government expenditure, dei hurumende yange yakwanisa kuti ishandise mari iri pasi pemitero kana kuti pemalevies, mataxes ainenge ichiwana mukati mekushanda kunoita mabhizinesi. Vakange vachishandisa mari iri pasi peiyoyo, zvinoita kuti vasaramba vachida kuti vakwerete. Saka dambudziko ratinaro munomu rinova ranyanyisa kuti vana veZimbabwe nemabhizimusi ange achishandisa dhora rokuAmerica inyaya yekuti hurumende hairarami nezvinhu zvainotaura. Vanogona kuti vakataura zvinhu mwedzi unouyu kana zvinhu zvinenge zvataurwa pavanoanaunza polisi, mune ramangwana vanenge vakuchinja zvinhu izvozvo. Panodiwazve inonzi stability, kureva kuti zvinhu zvofanira kunge zvichiendeka mukati meupfumi, mukati mematongerwo anoitwa zvenyika. Political and economic stability inodiwazve.
Imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vari nhengo yeZANU-PF vaGilbert Mponda vanoti zvakakosha kuti hurumende iwanise vanhu mari dzemaRTGS dollars dzakawanda, nekuti kushomeka kwadzo kuri kupa kuti zvinhu zviite manyamamire nerongo.
Kana uine eco cash uri kutengeserwa it about 40% kana uchida cash. Saka ipapo pari kuti dai hurumende yange yapindira yakwanisa kuti mari yacho irikunzi mazim dollar kana ZWO kana bond note ngariwanike mubhengi.
Kunyange hazvo zvinhu zvakaoma kudai, gurukota rinoona nezveupfumi muzvinafundo Mutiri Ncube vari kuti nyika iri mugwara rakanaka rekugadzirisa upfumi. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Blessing Zulum.